Ziri pachena pano munhu wese kuti Zimbabwe anga ari munhu anda anga ari mu hospital ari mu intensive care and murare intensive care anozoda kuoperatwa kuti ararame and chirwere chacho hachisi kubva kumwe chiri kubva kune vanhu veZimbabwe vacho so most of the problem iripo is self-inflicted.
Asika vamawere mukati vanhu vasaende kuZimbabwe pari zvino hamuzonzi here nevamwe hamusi kutsigira mabasa enyika kana kuti munganzi muri unpatriotic?
Nhanhambodzi ngaasaenda naangoti ngaachenjere averenge even imimi kana ukaona umwe munhu akaitwa amputated nezvina kumira mushe you can always tell people kuti aiwe just be careful kwauri kuenda uko kune minzwa kana kune minzwa yacho kana usingaioni imhosva yayo kana uri bovha nhaumboti ngaasainvesta akuinvesta idhisizheni yake